Foreign Service Institute, shown a basic course. Unit 6. Basic dialogue.
Mangwanani baba. Mangwanani baba. Mangwanani mufundisi. Mangwanani mufundisi. Mwaka uya rini pano. Mwaka uya rini pano. Ndani mazuwa matatu ndaa pano. Ndani mazuwa matatu ndaa pano. Ndakasvika musi wechina chakapera. Ndakasvika musi wechina chakapera. Munozoitenyi kana mwabva pano? Munozoitenyi kana mwabva pano? Ndinofunga ndinozoenda kundodzidzisa. Ndinofunga ndinozoenda kundodzidzisa.
Supplementary vocabulary, periods of time.
Ndinozogara pano gore rese. Ndinozogara pano gore rese. Mwedzi wese. Ndinozogara pano mwedzi wese. Sondo rese. Ndinozogara pano sondo rese. Zuwa rese. Ndinozogara pano zuwa rese. Pasho pegore. Ndinozogara pano pasho pegore. Pasho pesondo. Ndinozogara pano pasho pesondo. Pasho pemwedzi. Ndinozogara pano pasho pemwedzi.
Supplementary vocabulary. Numbers from 1 to 10.
Ndani sondo rimwe ndaa pano. Ndani sondo rimwe ndaa pano. Masondo mairi. Ndani masondo mairi ndaa pano. Matatu. Ndani masondo matatu ndaa pano. Mana. Ndani masondo mana ndaa pano. Marongo muna. Ndani masondo marongo muna ndaa pano. Mashanu. Ndani masondo mashanu ndaa pano. Matanatu. Ndani masondo matanatu ndaa pano. Manomwe. Ndani masondo manomwe ndaa pano. Masere. ndani masondo masere ndapano. Mapumbamwe. Ndani masondo mapumbamwe ndapano. Gumi. Ndani masondo gumi ndapano. Takasvika mwedzi miviri yakapera. Takasvika mwedzi miviri yakapera. Makore mana akapera. Takasvika makore mana akapera. Masondo matatu akapera. Takasvika masondo matatu akapera.
Supplementary vocabulary, days of the week.
Ndakasvika musi wemusumbunuko. Ndakasvika musi wemusumbunuko. Chipiri. Ndakasvika musi wechipiri. Chitatu. Ndakasvika musi wechitatu. China. Ndakasvika musi wechina. Chishanu. Ndakasvika musi wechishanu. Mugobera. Ndakasvika musi wemugobera. Sondo. Ndakasvika musi wesondo.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Kusvika. Wakasvika musi wechina here? Ndakasvika musi wechitatu. Kusvika. Wakasvika musi wechina here? Ndakasvika musi wechitatu. Kuenda. Wakaenda musi wechina here? Ndakaenda musi wechitatu. Kurima. Wakarima musi wechina here? Ndakarima musi wechitatu. Kuchaira. Wakachaira musi wechina here? Ndakachaira musi wechitatu. Kugara. Wakagara apo musi wechina here? Ndakagara apo musi wechitatu.
Group 2.
Kusvika. Mwakasvika musi wechina here? Takasvika musi wechitatu. Kurima. Mwakarima musi wechina here? takarima musi wechitatu. Kuenda. Mwakaenda musi wechina here. Takaenda musi wechitatu. Kuchaira. Mwakachaira musi wechina here. Takachaira musi wechitatu. Kugara. Wakagara apo musi wechina here. Takagara apo musi wechitatu.
Group 3.
Kusika. Wakasika apo here. Wakasika apo. Kusika. Wakasika apo here. Wakasika apo. Kugara. Wakagara apo here. Wakagara apo. Kurima. Wakarima apo here. Wakarima apo. Kuenda. Wakaenda apo here. Wakaenda apo.
Group 4.
Kusika. Wakasika apo here. Wakasika apo. Kuenda. Wakaenda apo here. Wakasika apo. Kugara. Wakagara apo here. Wakagara apo. Kurima. Wakarima apo here. Wakarima apo.
Group 5.
Kuya. Wakauya musuwe china here. Ndakauya musuwe chipiri. Kuya. Wakauya musuwe china here. Ndakauya musuwe chipiri. Kudzidzisa. Wakadzidzisa musi wechina here. Ndakadzidzisa musi wechipiri. Kuwaka. Wakawaka musi wechina here. Ndakawaka musi wechipiri. Kusanda. Wakasanda musi wechina here. Ndakasanda musi wechipiri.
Group 6.
Kusanda. Wakasanda musi wechina here. Takasanda musi wechipiri. Kuwaka. wakawa kamsue china here. Takawa kamsue chipiri. Kuhuya. Wakauya msue china here. Takauya msue chipiri. Kudzidzisa. Wakadzidzisa msue china here. Takadzidzisa msue chipiri.
Group 7.
Kuya. Wakauya apo here. Wakauya apo. Kuya. Wakauya apo here. Wakauya apo. Kuwaka. Waka waka apo here. Waka waka apo. Kudzidzisa. Waka dzidzisa apo here. Waka dzidzisa apo. Kusanda. Wakasanda apo here. Wakasanda apo.
Group 8.
Kusanda. Wakasanda apo here. Wakasanda apo. Kuwaka. Waka waka apo here. Waka waka apo. Kuya. Waka uya apo here. Waka uya apo. Kudzidzisa. Waka dzidzisa apo here. Waka dzidzisa apo.
Group 9.
Kuenda. Makaenda here. Takaenda. Kuenda. Makaenda here. Takaenda. Kuya. Makauya here. Takauya. Kurima. Makarima here. Takarima. Kuwaka. Makawaka here. Takawaka. Kusika. Makashika here. Takashika. Kusanda. Makasanda here. Takasanda. Kugara. Makagara apo here. Takagara apo.
Group 10.
Kuwaka. Wakawaka here. Wakawaka. Kuwaka. Wakawaka here. Wakawaka. Kusika. Wakashika here. Wakashika. Kusanda. Wakasanda here. Wakasanda. kurima. Wakarima here. Wakarima. Kudzidzisa. Wakadzidzisa here. Wakadzidzisa. Kuenda. Wakaenda here. Wakaenda. Kuya. Wakauya here. Wakauya.
Group 11.
Kuya. Mwakauya. Munouya. Kuya. Mwakauya. Munouya. Kuwaka. Mwakawaka. Munowaka. Kudzidzisa. Mwakadzidzisa. Munodzidzisa. Kusanda. Mwakasanda. Munosanda. Kufambira. Mwakafambira zvikoro. Munofambira zvikoro.
Group 12.
Kudzidzisa. Wakadzidzisa. Anodzidzisa. Kusanda. Wakasanda. Anosanda. Kuwaka. Wakawaka. Anowaka. Kuuya. Wakauya. Anouya. Kufambira. Wakafambira zvikoro. Anofambira zvikoro.
Group 13.
Kurima. Mwakarima. Munorima. Kurima. Mwakarima. Munorima. Kuenda. Mwakaenda. Munoenda. Kupetesa. Mwakapetesa. Munopetesa. Kuchaira. Mwakachaira. Munochaira. Kurimisa. Mwakarimisa. Munorimisa. Kuita. Mwakaita basanyi. Munoita basanyi.
Group 14.
Kurima. Wakarima. Anorima. Kuenda. Wakaenda. Anoenda. Kusvika. Wakasvika. Anosvika. Kuchaira. Wakachaira. Anochaira. Kurimisa. Wakarimisa. Anorimisa.
Group 15.
Posi. Zuva rimwe. Mwedzi umwe. Posi. Zuva rimwe. Mwedzi umwe. Piri. mazuwa mairi, mwedzi miiri, tatu, mazuwa matatu, mwedzi mitatu, china, mazuwa mana, mwedzi mina, shanu, mazuwa mashanu, mwedzi mishanu, tanatu, mazuwa matanatu, mwedzi mitanatu, chinomwe, mazuwa manomwe, mwedzi minomwe, rusere, mazuwa masere, mwedzi misere, fumbamwe, mazuwa mafumbamwe, mwedzi mifumbamwe, gumi, mazuwa gumi, mwedzi gumi.
Group 17.
Kudzidzisa. Ndinozoenda kundodzidzisa. Ndinozodzidzisa. Kudzidzisa. Ndinozoenda kundodzidzisa. Ndinozodzidzisa. Kurima. Ndinozoenda kundorima. Ndinozorima. Kusanda. Ndinozoenda kundosanda. Ndinozosanda. Kuchaira. Ndinozoenda kundochaira. Ndinozochaira. Kuwaka, ndinozoenda kundowaka, ndinozowaka. Kuita, ndinozoenda kundoita basa, ndinozoita basa. Kufambira, ndinozoenda kundofambira zvikoro. Ndinozofambira zvikoro. Kudzidzisa. Vanozodzidzisa. Kurimisa. Vanozorimisa. Kusanda. Vanozosanda. Kurima, vanozorima. Kusvika, vanozosvika. Kuenda, vanozoenda.
Practice conversation.
Mangwanani vapwere. Mangwanani vapwere. Mangwana ni mai. Mangwana ni mai. Mwarara here wanangu. Mwarara here wanangu. Tarara zvakanaka. Tarara zvakanaka. Warara here baba. Warara here baba. Aiwa warara zvavo. Aiwa warara zvavo. Baba musana wanogarepi. Baba musana wanogarepi. Wanogara musakubva. wanogara musakubva. Wanoita basanyi. Wanoita basanyi. Wanochaira. Wanochaira.
Unit 6. Practice conversation 2.
Mangwanani mukunda. Mangwanani mukunda. Mangwanani shewe. Mangwanani shewe. Wakauya rini pano. Wakauya rini pano. Ndakauya musi wechishanu. Ndakauya musi wechishanu. Ndaane mazuva matanhatu ndapano. Ndaane mazuva matanhatu ndapano.
End of Unit 6.